This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 10 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri nichitoya zvino zvino munhau dzedu dzanhasi.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu nevanhuwo zvavo vanoti vari kufara zvikuru nemashoko akataurwa nemutongi wedare repamusoro vaFrancis Bere ekuti kubhadharisa vanhu mari dzefaindi mumigwagwa uye kuvatorera motokari dzavo kutadza kutedza mutemo wenyika.
Vaimbova senator weZanu PF uye vakambova mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kweupfumi vaAgai Clement Georgias vari kuramba mashoko ekuti vakambovhura bhuku kana kuti akaunti kubhanga reHSBC.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu nevanhuwo zvavo vanoti vari kufara zvikuru nemashoko akaturwa nemutongi wedare repamusoro vaFrancis Bere ekuti kubhadharisa vanhu mari dzefaindi mumigwagwa uye kuvatorera motokari dzavo kana vatadza kubhadhara kuri kuitwa nemapurisa kutyora mutemo wenyika. VaBere vakataura mashoko aya kumasvingo nezuro pakuparura zviri pamutemo kutanga kushanda kwedare repamusoro gore rino. Atina ukwanisa kubata mapurisa kuti tinzwe kudivi ravo sezvo mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vanzi vanga vari mumusangano. VaBere vakati nyaya yekutora mari kuvatyairi yave kukanganisa zvakanyanya mapurisa kuita basa nemazvo.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu uyewo masangano anorwisana nenyaya dzeuori akaita seTransparency International neAfrobarometer agara achishora tsika yemapurisa yekutora mari kubva kuvanhu achiti yave kupa kuti paite uori hwakanyanya. Vatyairi vataura neStudio 7 nemagweta anorwira kodzero dzevanhu vanoti vanotambira mashoko avaBere nemufaro mukuru. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chibwa kuti tinzwewo maonero avo.
Isusu semagweta ekodzero dzevanhu tinowirirana chaizvo nemutongo wedare reHigh Court atizve kubhadharisa vanochaira dzimotikari chipo richocho kana vachinzi vanenge vatyora mutemo. Izvozvo tinoziva isusu kuti hazvisi pamutemo, uyezve itsika yanga ichingoitwa nemapurisa kwese kwaunoenda unoona vachimhanyisana nevanhu vanenge vachichaira dzimotikari vachivamanikidza kudaro, izvo zvisiri pamutemo. Saka tinofara chaizvo kuti mutongi wedare ataura saizvozvo, ende tinovimba kuti mapurisa acho azvinzwa uye acharega kuita katsika ikako kanova kasiri pamutemo.
Asi pane vamakamboendesawo here kumatare iwo mapurisa aya nenyaya yekubhadharisa vanhu mutero mugwagwa?
Hongu nevamwe vakambouyawo kumadziofisi kwedu vapinda mumhosva iyoyo yekunzi bhadharai mari nekuti mapara mhosva, mukasadaro tinotora motikari yenyu. Takakwanisa izvo kumisa mapurisa kuita izvozvo tichishandisa mutemo taendawo pamberi pedare. Asi chatinoona chinonetsa nemaitikiro emuno muZimbabwe ndechekuti mapurisa pano neapo vanoramba vachingoita izvozvo zvekusunga vanhu vachiti tipei mari nekuti mapara mhosva, ivo vachiziva kuti izvo hazvisi pamutemo.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei kuti zvibva zvamira zvekuti mapurisa aenderere mberi achityora mutemo?
Maonero angu ndokuti zvichibva nepamwe mapurisa aya anenge asina kunyatsodzidziswa nenyaya yekodzero dzevanhu pamutemo, kuti munhu haangosungiwo manikidzwa kubhadhara mari. Ane kodzero dzekuenda kana kunobhadhara mari yemhosva yaanenge apara achibvuma pamazuva angaite manomwe kumukamba yemapurisa kana kutoenda kumatare yemhosva achiti aiwa mhosva yandiri kupomerwa nemapurisa handisi kuibvuma nenyaya izvi nezvizvizvi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chimbwa vari parunare muHarare.
Vaimbova Senator weZANU PF uye vakambovawo mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kweupfumi vaAgai Clement Georgias vari kuramba mashoko ekuti vakambovhura bhuku kana kuti account kubhanga reHSBC iro riri kunze raiita mabasa asina kujeka mukubatsira kuti vanhu vakawanda vasabhadhara mari dzemitero. Vachitaura neStudio 7 nhasi mushure mekunge vafonera mahofisi edu, vaGeorgias vati hachisi chokwadi kuti vakambovhura bhuku kuHSBC. Studio 7 payakatanga kuburitsa nyaya iyi haina kukwanisa kuvabata kuti tinzwe divi ravo. Asi nhasi vati havana ruzivo nezvekuti vakanga vaine mari mubhanga iri. Asi vatenda havo kuti zita rakapiwa neHSBC raive ravo uye zuva ravo rekuzvarwa raiva rechokwadi. Asi vati vari kushamisika kuti zvose izvi zvakabva kupi vachiti havana kumbobvira vadyidzana nebhanga iri. Asi bhanga reHSBC rinoti vaGeorgias vaive nemari mubhanga iri asi bhuku ravo rakazovharwa. VaGeorgias vakaiswa pazvirango zvekufamba neEuropean Union muna 2007 apo vakaitwa mutevedzeri wegurukota rezvekusimudzirwa kweupfumi.
Zvirango izvi zvakazobviswa muna 2011 asi vakazoendesa European Union kumatare vachiti kudzingwa kwavakaitwa muna 2007 kubva kuBritain nepamusana pezvirango kwaivhiringidza zvinhu zvavaiita zvinokosha mamiriyoni matanhatu emuEuro. Asi dare EU reGeneral Court rakarasa nyaya yavo. Kuti tinzwe nezvenyaya dziri kubva kuHSBC nemari dzinonzi dzainge dzisingabhadharwe mutero, Sandra Nyaira weStudio 7 ataura nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaChristopher Mugaga kuti tinzwe maonero avo.
Mazuva ausitarisa nyaya iri kubuda iyoyi yevanhu vane zvigaro zvakasimba muhurumende vanowanikwa vasingakwanisi kunge vaine tsananguro yakakodzera kana kuti yakasimba yekutaura kuti mari dzavari kubudisa idzi vachiendesa kumabhanga ari kunze. Mabhanga vanomuka siku sikati pamwe chete nekuvira kwezuva vachingotuka vachitaura nyaya dzeamerica dzeBritain. Zvinoita kuti usare uchivhuzininza uchifunga kuti ivo vanenge vachitibatsira kutonga kana kuti vari kutonga nyika dzakaita sana Zimbabwe. Vanhu vanotonga vachinatoziva here gwara rezvavanonatsokuda chaizvo. Ndipo unozoona kuti pfungwa dzevanhu vazhinji ava vari kuba vane kapfungo kekuti ivo vavanotuka varungu ava ndio vanofanira kudzoka vachivabatsira kuvakapfe nyika dzavo. Saka izvi zvinofanira kunge zvichitevedzera iyo mutungamiri wenyika yavamugabe kuti ruzhinji rwevanhu vavanoti vari kushanda navo vachiedza kubatsira nyika yeZimbabwe magororo imbavha chaizvo dzinongori netsananguro yekuti chadzinoda kuti mhuri yavo idye. Asi vanhu havafani kunyanya kushamisika nezviri kuitika izvi nokuti mukatarisa vazhinji vari muhurumende kana tivava vari kutaurwa kuti vari kumbingwa neHSBC Bank muchaona kuti vanhu vasina dikana kuendesa mwana wavo umwe chete zvake pachikoro chemuZimbabwe kuti adzidze munyika yake. Saka zvino zvinobva zvatiita kuti tizive kuti ava ndo vanotori maimperialist ari serious. Ivo vatengesi venyika vakatodarika vaya vamunogara muchinzwa vachinzana Mogan vanga vachinzi vanotengesa vatengesi vokuti zvinotokatyamadza nyika yeZimbabwe.
Tiri kunzwawo kuti dzimwe nyika dzepasi rose dzakabudirira dzakaita sana France nedzimwe dzatotanga kutora matanho kuti vakwanise kuwana mari iyi kuti idzoke mukati menyika yavo yakanga ikabuditswa nevanhuwo mabhizinesimeni mukati menyika dzavo vaitizewo kubhadhara mari dzetax nezvimwe zvakadaro. Zimbabwe inokwanisawo kuita here zvakafanana neizvozvi zviri kuitwa nevamwe ava?
Zimbabwe haifaniri kutombonetseka kuita zvinhu izvi nokuti munonatso kuziva kuti magono nyange ari munhu zvake akakundikana pabasa rake rokuva gavhena webhanga hombe asi akamboedza ndofunga munozviva kuti ruzhinji rweZimbabwe mainzi vari kushungurudzwa vanhu vamwe vachibudisa mari nenzira dzainzi externalization muchingezi dzadzadzi. Saka zvinokwanisika tine vakawanda vakatombozviitirwa muno munyika mabhanga umu. Saka hatisi chinhu chokuti tinofanira kutyira tichiitike chinoitika vese vava kana kuti vari muhurumende vainzi vanoba vachiita izvi vamugabe inguva yavo iyoyi vasati vanatsokubuda muofisi kuti vachitora dzahafa dzavakashanda nadzo kubva 1980 vadzivharire muchitirongo ende zvinokwanisika ende ndotatotaridza kuti vamugabe pachavo vane tsanangudzo iri chokwadi here panyaya yekugadzirisa nyaya yecorruption. Nyaya yecorruption munyika munomu inyaya inotori siriasi uhori uri kuuraya nyika yeZimbabwe Nato kapina mune gutare harare burawayo gweru mutare. Unoona ma street owners akaungana vanhu varikutengesa zvinhu zvichikonzera chiri ndara vanhu varikushungurudzika. Apa mari dzavo dzichibudika dzinzi vakona na Hong Kong. Nato kwaayo makuru kwete hurumende mazhinji nevava business mavena. Varikukombureina vachitaura ivo nyaya yekuti aiwa zvikuita. Nyaya varikutaura ndeye kuti zvimura iri kutitsikirira. Iyo vanhu ngavabhadhare taxes zvifamba asi vazoona kuti ndovanhu vacho vana muparadzwenga vasingadi kana kubhadhara taxes. Saka ndinobvatira mugadzi vachingopedza kunzwa nyaya iyi hapaperi vhiki mbiri vasina kutora matanho makuru ekupindidzira kuti vasungise kana kudzingira muhurumende vamwe vanhu vakataurwa pariski ratiri kunzwa riri kubva kuHSBC Bank.
Nyanzvi mhiya dzezveupfumi vaChristopher Mugaga vachitaura naSandra Nyaira weStudio 7 vari parunare muHarare. Direct from Washington.
Bato reRenewal Team rinoti nekuona kuoma kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika, utungamiri hwaro hwakaparura urongwa hwekupinda mumigwagwa uchisangana nevanhu vachinzwa nhunha dzemunhu nemunhu. Mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vanoti utungamiri hwavo hunosanganisira vatendai Biti navaElton Mangoma pamwe nenhengo dzose dzeparamende vakapinda mumigwagwa muHarare neZuro vachiwana mukana wekuti vanzwanane nevanhu vakaita sevanotengesa mumigwagwa nevamwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Utungamiri hwedu hunosanganisa vaBiti vaMangoma nemaparliamentarians nemakansela vakapinda muguta reHarare. Tine chirongwa chinonzi face to face chinova icho chokuti titarisane nevanhu. Tivakurudzire kuti vatarisane nehurumende kuti ikwanise kuvabetsera vaimanikidzire kuti vabude munhamo dziri kusangana nenyika. Tiri kuda kuti tifambe muvanhu tikwanise kupangana mazano ekuti pachinano chino tinofanirwa kunge tichitora masimba edu sevanhu tichikwanisa kuudza hurumende kuti nyika inofanirwa kunge ichinge ichibetsereka munguva yairi zvino. Hatichisina nguva yekuti tirambe tichitambura nekudya nhoko dzemaronda dzatiri kuita idzi.
Vanhu vakatambira sei chirongwa ichochi?
Vanhu vakachitambira zvikuru vakati tiri kuda kukuona iwe varume imimi tigare pasi tipangane mazano. Mastreets eHarare azara vanhu vanotengesa. Vanhu vanotengesa vari kutarisa kuti vari kushungurudzwa nehurumende. Saka isu taitaura kuti aiwa hurumende haifanirwi kushandisa kurova kuti ibvise vanhu vanotengesa. Hurumende inofanirwa kuvapa zvimwe zvokuita zvakafanana nemabasa, mabhizimisi nezvimwe zvakadaro, kwete kuti kana toda kubata vanhu toti ngatirovei vabve mustreet. Hazvina zvazvinobatsira.
Kupinda kuri kuitwa nebato renyu muvanhu, munotanga mapiwa mvumo here nemapurisa?
Constitution yedu itsva inotipa mvumo yekusangana nevanhu nguva nenguva ipi uri pauri. Mvumo yekumapurisa inofanirwa kunge iri pasi peconstitution yebumbiro yemutemo. Nhamo yatiri kuona iyi haisi kumbokumbira permission kumapurisa. Kushaya mvura kwatiri kuona uku hakusi kukumbira permission kumapurisa. Kushungurudzika kuri kuitika vanhu vemuZimbabwe hakusi kukumbira permission kumapurisa.
Vanga vari mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7.
Makaterera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri, musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa 909 AM, 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
PaFacebook page yedu endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. We'll be right back.
Munukadzi we America akapambwa nechikwata cheIslamic State muSyria anonzi afa. Hurumende yeAmerica yabvuma nhasi kuti chizvarwa chayo chakafa uye muzinda weAmerica weWhite House watumira mashoko enyaradzo kumhuri yaKayla Mueller uyo akapambwa muSyria muna 2013. Chikwata cheIslamic State chakati kurwiswa nemauto emuchadenga emuJordan kwakaitwa dzimwe nzvimbo dzacho ndo tsvakapa kuti mukadzi uyu afe muguta reRaqqa.
Kurwiswa nemuchadenga kumabvazuva kweUkraine kwarova muzinda wemauto emunyika iyi muguta reKramatorsk pamwe nenzvimbo dzinogara veruzhinji. Izvi zvinoitika pamberi pemusangano mukuru wekupedza kurwisana kuri kuitika mudunhu iri. Mutungamiri weUkraine vaPetro Poroshenko vaudza nyika yavo kuti mutungamiri wenyika iyi vaPoroshenko vati nyika yavo icharamba ichirwisa vari kutsigirwa neRussia avo vari kunzi vakanda zvombo zvemarockets muguta reKramatorsk.
Paramende yemuNaija yabvuma kutumira mauto enyika iyi kuti anorwisa chikwata cheBoko Haram muNigeria. Izvi zviri kuitwa pasi pechirongwa chekuumba mauto anobva munyika dzakawanda mudunhu iri. Niger, Nigeria, Chad, Cameroon neBenin dziri kuronga kutumira mauto anosvika zviuru zvisere zvemazana nemanomwe ane makumi mashanu kuti anorwisa Boko Haram iyo yauraya zviuru nezviuru zvevanhu kubva muna 2009 muNigeria.
Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti ariwirirane neongororo yakaburiswa nezuro neboka reZimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC pamusoro pebvunzo dzeO-level dzakanyorwa gore rapera. Gwaro rakaburiswa neZIMSEC nezuro rinoratidza kuti chikoro chevasikana cheMont Casino ndicho chine vana vakabudirira zvakanyanya mubvunzo dzeO-level nezvikamuzana kubva muzana, chichiteverwa nechimwe zvechikoro chevasikana cheChrist Mambo chine zvikamu makumi mapfumbamwe nemasere. Zvikoro izvi ndizvo zvakatora mukombe zvakare wevana vakanyanya kubudirira mubvunzo dza2013 dzakaburiswa gore rapera. ZIMSEC inoti uwandu hwevana vakabudirira mubvunzo vakakwira nezvikamu gumi kubva muzana zvichienzaniswa negore rapera. Asi mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe vanoti zvikoro zvinonzi zvakagona kudzidzisa zvemhando yepamusoro-soro izvi zvinenge zvakatora vana vane 4 points pagrade 7, saka kana zvichitora ruomba chete hapana nzira dzingaonekwa nadzo kuti zviri kukwanisa here kudzidzisa sezvo zvimwe zvikoro zvepasi zvichiramba zvichingonzi ndizvo zviri pasi. Ngatinzwei hurukuru yataita navaJou.
Hongu maresults anobuda neZimseka anoratidza kuti vana vakapasa zvikuru kwazvo, asi isu sevarairidzi tinyanyoona sokuti vana vakapasa zvikuru kwazvo, nokuti izvi ndo zvatinongoudzwa neZimseka kuti vana vakapasa, asi hatizooni kuti chakanyanya kuti vazopasa chii. Curriculum yakareviewa here? Varairidzi tinongoziva kuti vaingova marashangura pata vachinonga sose nomurombo. Saka kwatiri pane zvakawanda zvisingaratidzi namaresults akabuda aya, ende hationi sokuti maresults aya anoratidza kuti vana vakapasa. Uyezve ZIMSEC yaunza chimwe chigwere chine chirungurira chokuti inoda kuti timeze kupasa kwavana nekungoti tiradze zvavakaita paexamination, asi tinorangana kuti dzidzo zvikuru inoda kuti tirairidze vana kuti vazokwanisa kurarama zvakanaka, kwete kungonzi wakapasa masubjects mashanu.
Asika vaJou, apa pari kutariswa kuti vana vakwanisa kunge vachibudirira mubvunzo dzavo ndevapi? Handizivi kuti zvii zvimwe zvamungapokana zveipapo.
Isu tinenge tinopokana neZimsek neeven ranking yayo, even nekunzi vana vakapasa, tichiona kuti even varairidzi hapana chatichapinduka chokuti varairidzi ungati vavawe nechipokwa dokwa chikuru. Tinoona kuti maresults aya hanyanyisi kutaridza zvedzidzo muZimbabwe, uyezve Zimiseki inotidhonzera kwatinoona zvokuti hakunyanyi kutibatsira.
Zvii zvamungakurudzirawo imi senyanzvi munyaya dzedzidzo uye muchitungamirawo sangano revarairidzi?
Isumo muIndependent Zimbabwe ngationei kuti taita system isingaiti teach for examination but teach for life.
Avanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Zhou vari parunare muHarare neStudio 7.
Vaimbi nevanoita zvemitambo vari kubatana muchirongwa chekuchenesa guta reHarare musi weValentine's Day nemugovera, apo vachange vachitsvaira nzvimbo yekwamereki kuWarren Park. Mumwe vaimbi ava, Baba Shupi, vanoti vakatanga zvirongwa izvi mushure mekuona kusviba nekuraswa kwemarara munzvimbo dzakasiyana-siyana. Baba Shupi vanoti chirongwa ichi chiri pasi pedindingira rekuti marara mubini. Vanotiwo vari kufadzwa nerutsigiro ravari kuwana kubva kune mamwe makurukota ehurumende ari kubatana navo muchirongwa ichi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Kuchenesa guta kwatiri kurwisa nako kuti guta redu rive rinoonekera rive rakanaka, takabatana nevamwe vaimbi vakaita sana Suleiman Chimbetu, vaLeonard Zakata, vana Derek ari ambassador wedu weGreen Environment. Neni Baba Shupi, nyaya iripo ndeyekuti tsvina yanga yanyanya mumaguta edu akasiyana nenzvimbo dzinogara, nekuti vanhu vari kungoti pese pese vanorasa marara. Saka nyaya iripo ndeyekuti tiri kubatanidza mbiri yedu isusu sevaindi kuti tiudze vanhu vaya vanotsigira kuti aiwaka, nyaya yekuisa tsvina pese pese haishandi, nekuti tikaisa tsvina pese pese kuzarida harichadziki zvakanaka. Saka ndo nyaya yataita tichibatananaoni nevatungamiri varipo, vana Chinotimba, vana Mr Gwese vemacorporate company, kwetewo nana minista Kasuwere nana minista Chombo, vakauya tibatane titsvaire guta redu, maguta edu ese nezvimbo dzinogara dzive dzakachena.
Pane zvirongwa zvamunazvo here?
Tiugadzira kambo kekuti kataure nyaya yehutsvinawo, tiudze vatsigiri vedu vagere muZimbabwe kuti vasangorasa marara pese pese. Takabatanidzawo pfungwa dzedu sevaindo vandataura, vana Solomani navaZakata, ana Dereki nana Biki Mchazi. Pamusoro pazvo musi wamunoti Valentine's Day, musi wano anopemberera kudanana, isi tinenge musi woyo tinenge tiri kunonzi kwamereki, kunodyiwa kuchigotywa nevanhu vakawanda, kunoungana vanhu vakawata vachigotywa vachifara, kuti titange kutsvaira tiri koko tibvisa mara, nokuti vanhu vanofara kufararako asi kune humwe hutsvina husingaiti.
Muri kudoma chirongwa chenyu ichi kuti chii?
Tikuti marara mubhini. Takaona tikati marara mubhini ka chemunhu paurika hazvizotaridzi kuti uwani kushasa marara panze machinanose marara mubhini, nekuti isusu mutemo wedu sinototi kana munhu kawanikwa uchirasawo marara nepahwindo chaipo pemotikari $25 fine, ukuwanikwa unesaga uchirasa marara kana musango $50, ukuzowanikwa uchitofloda marara kubva mutraki chaipo $250. Asingoti vanhu vane usimbwa huya hwokusada kutevedzera mutemo. Saka tirikuedza kuti sunde izvozvo kuti vanhu ngavasungwe, vanhu ngavatarisira marara pano.
Baba Shupi, munozikanwa nezvimbo zvipi? Mbotidedemurai hwani kekungotiwo vari kuteerera vakanzwa pamunee muchitsvaira tsvaira paipai, mune muchiimba twimbo tupi kuti vakwanise kuzokubataiwo pazuva iro reValentine's Day kuAmerica?
Imbawo vana topigwa nemamonya, nemamonya topigwa nemamonya, vana kana riri godo dzorai sanje, vana to vairidza muridzo vandiona, iko zvinovoridza wamanda iyeyu munhu haungamugoni. Handingazvipedzi vana, mapena 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 mapena, tipetwe mapena patasvikando pamharadzano, mai mwana muri chokoreti azviperi asakawandisa.
Avo vanga vari Baba Shupi muimbi vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Nhasi muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kuparurwa kwechirongwa chevechidiki cheThe Connection paLive Talk.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogona kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure pa live talk.
Munhau dzedu dzemitambo, vairairidzi vezvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira vatarisana nehondo yakaoma kuedza kufadza vatsigiri venhabvu vanonetsa kufadza. Boto redu venhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya inotevera.
Zvikwata zvese zvitatu zvine mukurumbira Dynamos Highlanders pamwe neCapes United zvave nevarairidzi vatsva avo vari kutsva nekuedza kuda kufadza vatsigiri vezvikwata zvavo avo vari kutarisira kukunda mumwaka uno wenhabvu. Gore rapera varairidzi vakawanda Moses Chunga weChiredzi, Gishon Ntini weTriangle, Arthur Tutani weBlack Rhinos, Pilani Nguve weHaumaini pamwe naKelvin Kaindu weHighlanders vakasiyiswa basa mushure mekukundikana kwezvikwata zvavo. Kalisto Pasua akasiya basa kuDynamos mushure mekutora mukombe weKasolaga Premier Soccer League. Basa rake rikapiwa Desmond Gora asi vatsigiri vechikwata ichi vari kutarisira kuti zvinhu zvicharamba zvakadaro. Mumwe wacho nditonderai makombe.
Tane 4 consecutive wins tichitora mukombe. Aizvakaramba zvakadaro.
Highlanders yakapesana na Mark Martin mukupera kwegore rapera vakaudza bonga nemafu uyo angatunganidza vatambi vatsva. Mafu anoti pari zvino zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Capes United yakasiyanawo zvekare naTaurai Mangwiro uyo akaenda kuHarare City. Mangwiro angasinganyatsowirira nevatsigiri vechikwata chake. Capes United yacho yakasarudza kutora murairidzi wekunze kwenyika mushure mekupa Mark Harrison wekuEngland basa. Harrison anga achirairidza chikwata cheGreen Arrows chekusouth Africa asi anoti chinangwa chake gore rino hachisi chekutora mukombe weleague asi kuvaka chikwata chakasimba chemazuva anotevera. Asi anobudawo pachena kuti anoda kukunda mumutambo wega wega. Chikwata chine mukurumbira tisina kushandura murairidzi EFC Platinum iyo iri kuramba ina nome mapeza. Asi chikwata ichi chinenge chisina kurerukirwa nezvinhu sezvo chichange chichirwisa hondo mbiri. Kunze kwemakundano emuno FC Platinum ichange ichitamba zvekare muCup Confederation Cup. Asi mapeza anoti vari kutarisira kuita zvakanaka makundano aya.
Munhu wese mukati mekurarama muupenyu anoshira chinhu chakanaka.
Sangano renhabvu repamusoro yePremier Soccer League rinoti makundano egore rino ari kutanga musi wa1 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yatinoverenga dzambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Munyoro wekutanga anoti bhora mberi Studio 7 Sando kuna Vigo Rakeo na Munashe from Israel.
Imwe yechipiri inoti varume basa munogona, rambai makadaro. Ndikwazisirei muzaya wangu Grow nemhuri yake vari kwaDC Mutasa. Ndini Pasmo kwakare kwaMutasa.
Mumwe anoti makadii Blessing na Jonga, ini ndiri kugara kuChingwizi. Chokwadi chiripo ndechekuti tava kufa nenzara. Takapedzisira kupiwa chikafu muna September wegore rapera. Hatizivi kuti tiri vanhu vekunyika ipi isu. Ndiri muteereri mukuru wenhepfenyuro iyi, asi mukana ndo wataishaya. Ndini Tokwane Ngundu.
Hi guys, tinovimba nebasa renyu. Rambai muchitizivisa zviri kuitika munyika. Munyora hana kupa zita rake. Tinoti musakanganwe kutipa mazita enyu pamunotumira matext message vateereri kana tsambambozha.
Aiva vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsamba dzenyu kuno kuStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu nevanhuwo zvavo vanoti vari kufara zvikuru nemashoko akataurwa nemutongi wedare repamusoro vaFrancis Bere ekuti kubhadharisa vanhu mari dzefaindi mumigwagwa kuri kuitwa nemapurisa kutyora mitemo yenyika.
Vaimbova seneta weZANU PF uye vakambovawo mutedzeri wegurukota rezvekufambiswa kweupfumi vaAgai Clement Georges vari kuramba mashoko ekuti vakambovhura bhuku kana kuti account nebhanga reHSBC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiya mina Chris Kande naJonga. Okay.